Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rino vakakatyamadza mapato anopikisa pavakati vese vachauya kuzoongorora sarudzo vanhu vanobva kumasangano anofarirwa nehurumende yavaRobert Mugabe. Mashoko ava Mnangagwa aya anouyawo apo hurumende iri mubishi kuedza kumutsiridza kudyidzana pakati payo nenyika dzekumavirira mushure mekunge nyika yave nemakore akati kuti ichiita hwezai regondo zvichitevera kubirira kunonzi kwakaita bato rezanupf musarudzo dzakawanda dzapfuura. Vaimbova gurukota zvemari muhurumende mubatanidzwa uye vari mutungamiriri webato repeople's democratic party vatendai biti vanoti mashoko avamunangagwa aya anodzosera nyika kumashure.
Vamunangagwa munhu mukuru abva zera vane makore 76, saka zvinotirwadza isu vana vadiki tichiona vachirotomoka vachitaura zvisina musoro zvakadaro izvozvo. Zimbabwe inhengo remusangano yepasi rose inonzi United Nations. United Nations yakafanana neWorld Bank, yakafanana neIMF, mapoka ari kubatsira Zimbabwe zvakanyanya munyaya dzeeducation, munyaya dzedevelopment. So hazvigoneba kuti ZANUPF iti pane mamaarea tine hukama neUN asi pamaelections hatidi.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanotiwo zvakataurwa navamunangagwa izvi zvinoratidza kuti bato rezanupf ratotanga kare kugadzirira kubirira sarudzo dzemuna 2018.
Nyaya yakataurwa navaEmerson Mnangagwa yokuti mapoll monitors vane zenge vachikokwa nehurumende yezanupf vachisharura kuti avatoda havatidi inyaya inongotaridza iyo kuti hurumende yezanu haina hanya navanhu. Izvi zvabuda pachena kuti ZANU PF yatova mushishi kuriga maelections a2018. Tose tinozviziva kuti ZANU PF haidi kuongorogwa zvakashata zvainenge ichiita. Ndosaka nguva zhinji vachiti ivo maelection observers okuEU kana kuti okuAmerica kana kune dzimwe nyika dzakaita sedze kumadokero the west havamadi, nokuti vanhu vano zvavanoda kuvanza kuti zvisabuda pachena. Isu sebato guru reMDC rinotungamirwa nababa Morgan Richard Tsvangirai tinoti kwete bodo. Vamunangagwa vanga vazivo ivo kuti Zimbabwe inyika yedzimwe nyikavo dziri pasi rino. Havangangoitiwo madiro aGeorgina okuti kana tichida aid tipei mari, asi kana zvazvemaelection hatiri kukuvonai muno. Toda kuti vamunangagwa vahwisise kuti nyika ino ndeyedu tose maZimbabweans, haisiri nyika yavanhu veZANUPF voga kwete. Izvi zvinhu zvinotaridza izvo kuti hurumende yezanu haimbofa yakazoda kuti paite maelections ari pachena anonzi muchirungu free and fair elections. Ndavanoziva kuti vanhu havachavadi, zvino kuti varambe vari panyanga nekubira ngavazive kuti mazuva avo asara mana. Vanhu veZimbabwe, vana veZimbabwe vatambura, vakuzviona kuti kutambura kwavo kuri kukonzereswa nehunhubu nehumbimbindoga wehurumende yavaMugabe yeZANUPF. Saka tichatora matanho anokodzera mupolitics, anokodzera pamutemo, anokodzera padiplomacy, kuona kuti mashoko avamunangagwa ava mashoko achashaya basa. Mapoll observers nemapoll monitors ngavabve kunyika dzose dzepasipano.
Vabiti vanotiwo zvakataurwa navamunangagwa hazvitarisirwe kubva kumunhu ari kugadzirira kutora matomho kubva kuna vaMugabe. Vamunangagwa ndevamwe vevakuru vakuru muZANUPF vanonzi vari kutungamirira chimwe chezvipoka zviri mubato iri zviri kurwira kutora masimba kubva kuna vaMugabe kana vachinge vabva pachigaro.
Tiri kuti kune vamunangagwa zvamataura izvi pasi nazvo hazvitaurwe nemunhu ane kukura kwamakaita. Taurai zvinhu zvakafanana nezera renyu, kunyanyanyanya semunhu anoda kutitonga. Hatingatongwe nemunhu anotaura madhakanana akadaiso.
Izvi zvatsinirwa navaElvis Mugari, vanhu vemutungamiriri weDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment. VaMugari vanoti hurumende inofanira kutanga yabvunzawo mamwe mapato anoda kukukwidza musarudzo idzi isati yatora matanho ainenge ichida iyo.
tinoti mashoko ekupenga. Isu tichati vanhu vanouya vese international community iwe muno EU sadiki iwe kuzoona kuti sarudzo dziri kufambiswa sei kunyangwe nemauma individuals ari kunze kwenyika vauye muno vazoona kuti sarudzo aisi mandate yezanu PF kusarudza kuti ndiani achaongorora kupfambiswa kwesarudzo zvakanaka ndopari kuda kubva udyire saka ini ndinoyambira vamunangagwa kuti vamunangagwa semunhu anoremekedzwa siyanai nemashoko amunotaura kana marota makavata nemukadzi wenyu mubedroom mashoko atisingatarisiri kuti mutaure nyika yese ichizinzwa isi tinoda sarudzo dziri pajekerere sarudzo dzakachena
sarudzo dzose dzakaitwa kubva pakavambwa MDC muna 1999 dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka bato rezanu PF richipomerwa mhosva yekubirira nekushandisa mhirizhonga musarudzo idzi zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vatakura zhangazha vanoti zviri kutaurwa navamunangagwa zviri pamutemo asi pane zvakaonda zvinoda kutariswa
zvakajeka hazvo pamutemo weZimbabwe kana kuti mutemo weUnited Nations yacho kazhinji ana United Nations vanotokumbira hurumende dzinenge dziri munyika dzine hurumende dzenyika dzakasiyana-siyana kana kuti vanoda kubatsirwa here vada kuonekwa kuti vabatsirwe nechikafu sezvatinazvo izvozvo muZimbabwe tine drought hurumende inofanira kuti no tiri kukumbirwa kubatsirwa pamaelection apa chingangotyisa vamwe ndechekuti vazhinji vari mucivil society kana kuti vari mapato anopikisana nezanu PF ezvematongerwo enyika vanenge vachitarisirawo kuti kukauyawo veUnited Nations kana kuti vedzimwe nyika dzakawandawo kudarika dzatajaira kuti dzinouya idzi pamwe maelection anozonzi haazobirirwi kana kuti hakuzonyanya kuti abva ngamupopoto yekuti hakuna kutwa zviri free and fair saka zvataura namunangagwa ndizvo pamutemo wekuti hurumende inobvumira kana kukumbira maobserva anobva kuUnited Nations and zviri kune hurumende kuti zviitike kana zvisaitika asi chingangonzi dai chaitika ndechekuti nyangwe hazvo maobserva achizodeterminwa nehurumende dai kwanyatsogadziswa mitemo yekuvhota nekuvhotisa vanhu kuti nyatsojeka vanhu vanzwisise uye kuti pasaita nyaya dzekuti kana maelection kana mavhoto aitwa vanhu voti tabirirwa nokuti vanga vasinganyatsoziva kuti zvii zvakanyorwa mumutemo wekuvhotesana uye kuti kuvhota kwacho kunoitwa sei
mapato mazhinji anopikisa kusanganisira chikwata chepeople first chinonzi chinotungamirirwa nevaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai joyce mujuru anoti haasi kuzopinda musarudzo kana hwaro hwesarudzo dziri pachena husati hwagadzirwa mdct haisi kukukwidza musarudzo dzose dzemabi elections ichinyunyuta kuti mitemo yose inobata sarudzo inofanirwa kutanga yagadziriswa ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi